manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 10, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Rakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe even though arina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura sitereke kwakonzereswa maonero angu ini ne
Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nekuda kwekudzikama kwedhora remunyika.
Kumwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa inge iri very peaceful, inge nerunyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurohwa kwevanhu ekuemaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties.
Vanhu vakawanda vomirira kunzwa zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeKenya. Mungwa mudzimai wemuZimbabwe akapiswa nemuchetura weacid kuSouth Africa otarisirwa kurapwa muAmerica mushure mekubatsirwa nezvizvaro zveZimbabwe pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Consumer Council of Zimbabwe yazivisa nhasi kuti mari inodiwa nemhuri ine vanhu vatanhatu pamwedzi yakadzika nemadhora emunyika mazana manomwe nemakumi matatu nemaviri ane masendi makumi matatu nemanomwe kana kuti $732.37. Izvi zvinoratidzawo kuti yadzika nezviga makumi maviri nezvitanhatu kubva muzana kana kuti 0.26% musvondo raipera musi wa5 nyamavhuvhu. Sangano iri rinoti kudzikira kwemari inodiwa nemhuri yevanhu vatanhatu uku kwakakonzerwa nekugadzikana kwemusika wemari mutema mumasvondo maviri adarika. Consumer Council of Zimbabwe yatiwo inotarisira vezvitoro kuti vadzikisewo mitengo yezvinhu nekuda kwekudzikama kwezvinhu uku. Muna Chivabvu mhuri imwe chete yainge yoda mari inodarika $133,000 pamwedzi uye muna Chikunguru Consumer Council of Zimbabwe yakati yakakundikana kubuda nemari yaidiwa nemhuri yevanhu vatanhatu nekuda kwekuramba mitengo yezvinhu ichikwira. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti havaoni vezvitoro vachideredza mitengo nekuda kwekuti mutengo wemafuta waderera, vachiti pane zvakawanda zvinoita kuti vemabhizimusi vakwidze mitengo. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Rakwaita family basket re Consumer Council of Zimbabwe even though arina kunyawaderera nemari yakawanda kana nepercentage yakakura sitereke kwakonzereswa maonero angu ini nechekutangisisa tiri kuona mutengo wemafuta edzimotokari wakaderera with effect from 2 August 2022. Gazetted price ye diesel for example i $1.74 yakaderera kubva pa $1.80 muna June. Maonero zvakare blend petrol yakaderera kusvika pa $1.60 ichibva pa $1.77. Saka that's a significant reduction in the price of fuel. And isi zvamunoziva mutengo wefuel unoaffecta mutengo yezvimwe zvinhu zvese. Saka fuel yakaderera zvinoreva kuti cost of living inotidereireiwo. Uyewo zvakare makaona mafuta achangopfuura Zimbabwe dollar yatombo appreciator. Of course iri hayo volatile but exchange rate tamboona icha appreciator. Izvozvo zvinoaffectawo zvakare mitengo yezvinhu, zvinoaffectawo zvakare cost of living. Saka kuderera kwefamily basket kuri kunyanya kukonzereswa maonero angu nezvinhu zviviri izvozvo.
Chiitiko chakadai, Dr. Chitambara, chinhu chitsva here kana kuti zvinogara zvichiitikawo zvekuti mari inodiwa nemhuri inogona kumbokwira ichidzika saizvozvi?
Chiitiko ichi makatarisa kwete muZimbabwe chete asi nyika dzakasiyana siyana zvinoitika. Kuti mwedzi uno zvichida family basket kana even PDO yanga iri pa level 10,000 mwedzi uno uya yaderera. Zvinoitika zvinongo dependa nekuti inflation yakamira sei. Inflation sezvinoziva inomeasure kukwira kwezvinhu muekonomi. Saka kana zvichiri kukwira nerate rakakura zvinogona kuitawo zvakare. Zvinobatsira in terms of my real incomes ewana, zvinobatsira in terms of what an ordinary family would require pamwedzi wega wega, yatingati family basket or yatingati PDL.
Tiri kunzwawo veConsumer Council of Zimbabwe vari kukurudzirawo vezvitoro kuti vange vachidzikisawo mitengo nekuda kwekudzika kuri kuitawo zvinhu ikoko. Mungaona here paine chinoitwa naive vezvitoro?
Kueconomics tine mashoko ekuti normally maprices they are sticky downwards. Zvichireva kuti even though macosts ekugadzira zvinhu akadererei, sezvataura takati mutengo wefuel waderera. Asi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iderere hazviwanzi kuitika, ingatombomire iri pamalevel aire, but kashoma kuti mitengo yezvinhu iderere. Unless macost acho, for example, macost ekuwana mari kumabhanga, macost marent, mautilities, the cost of energy, because ari kukwirawo yayo macost yayo. Saka akakwira ete higher rate than kuderera kwaita ngatiti mutengo wemafuta. Zvinongoreva kuti zvinongotongokwira but zvakukwira maybe ne rate inenge iri pasi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raendesa zvekare chikumbiro kudare repamusoro reHigh Court mukuedza kuti nhengo dzedare reparamende kubva kubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Scala veZengeza West navaGodfrey Stole vechitungwiza North vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Chikumbiro chitsva ichi chiri kutarisirwa kunzwikwa mudare musi wa15 Nyamavhuvhu. Vaviri ava nevamwe vatsigiri vebato iri vari kupomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga kunyatsime kuchitungwiza mushure mekupondwa kwenhengo yebato ravo muzvare More Blessing Alley. Kunyange vamwe vatsigiri vebato reZANU PF vakabuda pamavhidhiyo vachiita mhirizhonga, hakuna akasungwa, mapurisa achiudza Studio 7 kuti hakuna akamhanʼara. Asi vaSikala vanoti kune nyaya dzakawanda dzakamhanʼarwa asi hapana veZANU PF vakasungwa. Kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi muKenya, musarudzo dzemutungamiri wenyika dziri kukwikwidzanwa zvakasimba pakati pavaWilliam Ruto, vanove mutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi, navaRaila Odinga. Idzi dzinogona kunge dziri sarudzo dzekupedzisira dzavaOdinga kukwikwidza uye kave kechishanu vachipinda musarudzo dzekuva mutungamiri wenyika. Munhu anokunda musarudzo anotarisirwa kuti awane mavhoti anodarika zvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. Zvimwe zvizvarwa zverudzi rwevashona kubva kuZimbabwe zvakatamira kuKenya makore makumi mashanu adarika zvakavhotawo kekutanga musarudzo dzemunyika iyi mushure mekupiwa magwaro eugaro nemutungamiri wenyika iyi ari kusiya basa vaUhuru Kenyatta. MuKenya pari zvino mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kuongororawo sarudzo idzi. Mumwe ari kuongorora sarudzo mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Isusu sewaupe tiri munyika yeKenya umo matakauya nemainspiring women leaders ari kucontesta muZimbabwe muna 2023 anobva kumabvuku, kumasvingo, rural nekugwanda kuti vauye kuzodzidzawo nekuobserva maelections vachiona zviri kuitwa nemamwe madzimai muno muKenya. Mibi chengotanga kutaura chatanotisa ndechekuti performer presidential candidates aripo hapana mudzimai.
Izvozvo mukati zvakasiyana sei nezvatakaona muZimbabwe musarudzo dzapfuura dza2018.
Zvinhu zvakatosiyana nekumusha mukatarisa muna 2018 taitova nemadzimai akati one day akakontesta semapresidents. But as we're not pamarunning mates, out of former presidential candidates, three vavo vane marunning mates madzimai. Zviri zvinhu zvatinokurudzira. Asi tikatarisa paperformance yemadzimai ese ari kukontesta, inenge yakatidzikirei mbijana pane zvanga zvichitarisirwa, kunyanya madzimai echidiki vashoma zvikuru vataona vasumuka vachikontesta, vachikontestawo maleadership positions ai, because pari kukontestwa mapositions anosvika 6, president, county, maconstituents, magovernors, masenators newe women representative. So tangoona zvakare sekuZimbabwe kuti madzimai mazhinji ari kungokontestana kuwomen representative.
Zvii zvimwe zvamaonawo musarudzo idzi zvamungati zvinoyemurika?
Chimwe chinhu chataona kuno kuchatafarira ndechekuti environment yaivako kusvika pamaelections aiitwa yange iri very peaceful, yange nerunyararo. Kune makeses mashoma zvikuru akarekodwa ekurwa kwevanhu emaabductions ndekushungurudzwa even kwemaopposition political parties. Zvinhu zvatinokurudzira kuti maelections angoitwa murunyararo. Chimwe chinhu chatanotisa kuno yakafanana nezeki yedu inonzi Independent Electoral and Boundaries Commission. Mukatarisa zviri kutaurwa nevanhu vekuno Kenya vashoma zvikuru vari kushoropodza commission iyi.
Nechikonzero cheise maonero enyu muzvaredhio?
Tingangoti vanhu vacho vakawanda muno nyangwe vekuruling party kana opposition vanoika kuva netrust mucommission yavo kuti inokwanisa kuita basa rekurana maelections in a free and fair manner. So tirangotarisira kuti yanguva yekuverengwa kwemaresults kuti vachangocontinua sezvavanga vachingoita nguva yese. Hatina kuona vanhu vanyatsobuda vachiratidza kupokana necommission iyi sezvatinonyanyoona zvichiitika kuZimbabwe. Chiri chinhu chinenge chakanaka because chinobatsira kuti vanhu vatambire zvinhu zvinobuda musare. Uye zvatina kuonawo masoja achipindira mumaelections ekuno kuKenya. Zviri zvinhu zvakanaka zvinokurudzirwa and tinongovimba kuti zvichangoperawo zvakadaro pasina kumbunyikidzwa kwevanhu kuti vavhotera ani. Chimwe chinhu chatadzidza kuti mapolitical parties ekuno kwaanonyanyofoma macoalitions anosanganisira madzimai, vanhu vekumaareas, maregions, maethnicity akasiyana-siyana vachibatira pamwe chete kuti vawedzere maresults avo.
Zvii zvamuri kuonawo zviri kubuda musarudzo pane zvaverengwa kusvika pari zvino?
Pane tuma presidential candidates vaRaila Odinga nevaRuto. Pakati pavo ndopari kuratidza kuti pane competition yakanyanya. Izvi zviri kutoomesera vanhu vakawanda vatinoti mapolitical analysts kuti vakwanise kutaura kuti ndoupo vanofunga kuti achakunda.
Mutungamiri wesangano reWomen's Academy for Leadership and Excellence muzvare Stabile Dewa vari parunare kuNairobi, Kenya naBlessing Zulu weStudio 7. Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzemadzimai anenge achishungurudzwa rePumulani, Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vanoti vari kufara nekukwanisa kubatsira muzvare Primrose Ruocha ava vakadirwa muchetura weacid kumeso nemurume wavo vari kuSouth Africa kwavaigara vakatsva zvakaipisisa. Muzvare Dondo vati vabatsira muzvare Ruocha kuti vawane rubatsiro muAmerica. Vanoti vakawana rutsigiro kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe pasi rose nechimwe chipatara chepamusoro cheMayo Clinic chiri muMinnesota chichange chichigadzirisa uso hwamuzvare Ruocha mumavhiki anotevera. Muzvare Ruocha vakatowana mapepa avo ekufambisa nezuro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 namuzvare Dondo nezvenyaya iyi.
Ndinonzwa kufara kubatsira muzvare Ruocha Primrose akadirwa acid nemurume wake wanga achisiyana naye ari kuSouth Africa. Takatumirwa nyaya yake nemasocial lights anosanganisira iwo Sismeli nevamwe. Takamuwanira anachiremba kuno, one of the best hospitals in the world, inonzi Mayo Clinic, iri kuno kwandinogara. Vakatiwo vanomubatsira kumudzosera chiso chake zvakare, nekuti asidi yakamupisa, maso ake avharika. Saka ari kunzwa kufara kuti Primrose achanga ari kuwana chiso chake back.
Imi muri kubatsira sei mudzimai uyu? Uyezve klinika yaachange achirapwa ichange iri kuda mari yakawanda sei? Ichabva kupi mari?
Ina hapana mari yakambowanda yandakanyanya kushandisa pana Supreme, nekuti surgery yavo is about $1.3 million US. Asi chandakangoita kungobata vunhare nekuenda paemail ndichinyora matsamba ndichikumbira rubatsiro. Ndikangoti programu yedu maybe kuda tangoshandisa maybe $10,000-$11,000 yemariyo yakabva kumadona, kuti tinge tiri kuwana kuti sisi vedu vange vari kuuya kuno vachitora matests kumachiremba vekusouth Africa. Henge simbori mari yakawanda. 1.3 million imari iri kubatsirwa nana chiremba vekuno kumayo. Saka ndinonzwa kutenda, mundibatsirwa kutenda muri yeZimbabwe. Ndaitangokwanisawo kuramba tichidanana zvakadaro. Uyezve ndirokurudzirawo ruzhinji rweZimbabwe kuti dai takwanisa kuwana iye munhu akaita zvakadai kumwanasikana usvu, iye mukomana anobva kugweru, tichange tiri kuteera nenyaya yake, aiwaka anofanirwa kunge ari muchitokisi mukomana uyu, nekuti zvaakaita izvi kutouraya munhu. Saka ndiri kunzwa hangu kufara nekuti chirongwa chedu Pumulani, Minnesota African Women Against Violence, takakwanisawo kuwana wokubatsira Primrose. Akawana visa rake nezuro, achange ari kuuya kuno America, tiri kuzogara naye tichimubatsira, tichimusapota. Vana veZimbabwe vadonata mari vari kubatsira kuti ange ari kuwanawo kugara zvakanaka apa anenge ari kuno kuAmerica. Ndichimubatsira nemhuri yangu, tiri kufara, tichange tichigara naye kusvika apora, toonawo kuti vana vake kuZimbabwe vabatsirika. Saka ndonzwa kufara nekutenda.
Vanga vari muzvare Comfort Dondo, mutungamiri wesangano rePumulani Minnesota African Women Against Violence, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari kuMinnesota muAmerica. Makurukota anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vemuZimbabwe naamai naLady Pando vekuSouth Africa vaita musangano wekudyidzana nhasi muPretoria, uye panga pachitaurwa nyaya yezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro ekushanda akasvika kumagumo, uye zvave kutarisirwa kumanikidzwa kubuda munyika iyi. Vashava vaudza nepfenyuro yeSABC kuti nyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permit yakonzera kusagadzikana muzvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanda muSouth Africa, asi vakati zvinofanira kuremekedza mitemo yemunyika iyi. Amai Pando vati dambudziko rezvizvarwa zvemuZimbabwe zviri munyika yavo zvisina magwaro rinofanira kugadziriswa, vakati patotanga kuita mushandira pamwe wenyika mbiri idzi kumuganho wadzo. Mumashoko kuvatori venhau, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muSouth Africa rinoti vaviri ava vari kutarisirwawo kuziya nyaya yechibvumirano chekudyidzana kana kuti Binational Commission. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri.
Musangano uyu waifanira kunge uri musangano une chiremera uye wakakosha zvikuru, kunyanya panguva yatiri yekuti zvizvarwa zvekuZimbabwe zvine matambudziko akawanda zviri kusangana nawo muno muSouth Africa.
Saka zvii zvamanga muchitarisira kubva kuna Vashava?
Chekutanga ndechekuti Vashava vaifanira kunge vakazama nepavanogona napo kuti vaunganidze maZimbabweans kana kuti vanzwe zvichemo nematambudziko ari kusanganikwa nevana vemuZimbabwe vari muno muSouth Africa, uye kutiwo vanhu vagere muno muSouth Africa vaifunga kuti dambudziko iri raida kuadreswa sei. Zvizhinji panyaya yemaZTP chatozoitika ndechekuti taona kuti Vashava vanga vasina kugadzirira zvese izvi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nemhaka yekuti vakatora macitizens avo ari muSouth Africa for granted. Vaifanira kunge vakavabvunza kuti todii nematambudziko atinawo, zvamunoda kuti tisvitse kuhurumende yeSouth Africa ndezvipi. Tatozonzwa Vashava vachitaura kuti aiwa hurumende yakarongedzera kuti igamuchire zvizvarwa zveayo zvinenge zvadisaida kudzokera kuZimbabwe. taona oma efforts ekuzama kumixa maissues kubatanidzira nyaya yemaZTP nenyaya yekuti maZimbabweans ari muSouth Africa ngarege kuparamoswa.
Sei muri kuti vabvongodza muto?
Idzi nyaya mbiri dzisingafaniri kumbomixwa nani zvake kana kusanganiswa zvikuru nemakurukota ehurumende akaita savashava. Nekuti hadzifaniri kusangana. MaZTP holders, hapana evidence inotaridza kuti imbavha kana kuti ndivo mbavha muno muSouth Africa, saka hatitarisiri zvakadaro. But taona dambudziko iri kuti idambudziko rekuti havana kukoshesa kuda kunzwa zvizvarwa zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa, pamwe chete nevanomiririra kodzero dzevanhu even vemuno muSouth Africa vacho, kuti vanoonawo nyaya iyi maonero api.
Kuri kuti vanga vakupai mukana, zvii zvamanga muchida kuti vakoshese?
Taifungidzira kuti vashava vaifanira kunge vapusha nyaya yekuti maZTP holders vanhu vashoma-shoma kwazvo. Tichitarisa vanhu vekuZimbabwe vari kugara muSouth Africa vasina mapepa, pane gwara rakajeka raifanira kuti makurukota aya ataurirane kuti toita sei kuti ugaro hwezvizvarwa zvemuno muregion kana muAfrica huve hwakagadzirisika, matambudziko ari papi uye tomagadzira sei. Izvo zvina kubuda zvine kujeka mumusangano watanzwa.
Mukuru munyaya dzekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi Mutandiri vari parunare muJohannesburg, South Africa, naBlessing Zulu Studio 7. Meya vechitungwiza vaLove More Maiko vanoti hurumende inofanira kurumura guta ravo kubva mukuwaniswa mvura neguta reHarare. Guta reHarare racho riri kutatarika kuwanisa vagari varo mvura zvichitevera kutadza kutenga mushonga kwekambani yeZimbabwe Phosphate Industries kana kuti Zimfos inosungirwa makanzuru kutenga mushonga kubva kwairi nehurumende. Nzvimbo dzakatenderedza Harare dzakaita seChitungwiza neRuwa dzinowanawo imwe mvura kubva kuguta reHarare. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Mukuziya nezvedambudziko remvura iri, Blessing Zulu Studio 7 abata vaMaiko.
Chitungwiza senzvimbo yaane makore 43 iripo, iri nzvimbo zvakare ine the third largest urban population munyika. Yararama makore osaya isina painoti payo painowana mvura ichimirira nokupuhwa kana mbanga vapamba chaipo, ukava baba kana mukava mhuri inomirira kuti vepanext door vatange vaguta vozokupaiwo zvinenge zvakaoma. Dambudziko iri ndo rakatarisana nechitungwiza.
Saka muri kukurudzira hurumende kuti iite sei vaMaiko kugadzirisa dambudziko?
Tinoti kuhurumende, nekuti tinoziva izvi, hatisi kutaura zvinhusiko, tinozviziva kuti Water Act inomanejwa neMinister of Water. Zvakare maWater Rights ari muhofisi yemutungamiri wenyika. Tinovakurudzira kuti ngavachitora matanho ekumeka sure kuti vanhu vechitungwiza vararama kwenguva yakarebesa mukatasa 43 years. Munhu atokura kana ari munhu atokura atone muzukuru, hatingakwanise kuramba tichirarama nekuenda mberi tisina patinoti pedu, tisina senzvimbo seguta, nzvimbo yatinoti yedu yekukwanisa kunge tichikwanisa kunge tichizviraramira toga tisingamiri kutarisira panext door.
Muri kukurudzira kuti vatarise kunzvimbo dzipi chaidzo kungabve mvura inokwanisa kunwiwa nevanhu vemuchitungwiza?
Hurongwa hwemuda dhemu hwavana makore ngahuchivambwa uchitangiswa uitwe uzadzikiswe. Asi sekuziva kwatinoita nyaya yekuvakwa kwedhamu, it's a long term project, but in the interim taivakurudzira, tiri kukurudzira hurumende kuti dai yakwanisa kuvaka canal inobva nekunana Eastern Highlands uko, that canal can take even at least 100 kilometers kubva uko ichiunza mvura yakachena yekuti ikaiswa muna Harava kana kuti muna Sekedemu, in the short to medium term vanhu vemuchitungwiza vanenge vane solution. Ende mvura iyi haidi machemicals akawanda, you find it can only be one chemical or two. So we are saying kuti kuhurumende, whilst vachipesua, whilst they can start to pursue the Muda Dam project, ngava achiitanga kuvaka kanari or canal inobva nekumanika land, ikwanise kutanga kutunzira mvura.
Inenge ichienda kupi mvura iyi vamaiko?
Muna Harava naseke dam Chitungwiza senzvimbo ine the third largest urban population ikwanise kuzviraramira iri yoga isingatarisire kubva kune vamana baba vekunext door kana kuti kumabhururu enext door. Ndo zvinhu zvoga zvingatibatsire kuti tikwanise kudhila nedambudziko remvura ratinetsa mukati menzvimbo ino. Mukada kucheka even munguva yecovid zvaive zvakaoma kwazvo kuti hatingararami nezvibhorani mukati muno munzvimbo yemaguta. Nyaya yemvura inotobuda patepi ndo zvinhu zvatinotarisira, ndo zvatinoshuvira especially mu21st century ino, especially takatangana nemavision 2030 or vision or agenda 2063.
Meya wechitungwiza vaLove More Maiko vari parunhare muchitungwiza naBlessing Zulu Studio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vari kukurudzira kuti vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vapiwe mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Izvi zvinotevera kuvhota kwakaita vana vekinya vari mhiri kwemakungwa musarudzo dzakaitwa nezuro. Mukuzeyawo nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri werimwe bato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachausi muchineripi Mutama, vagarawo vachikurudzira kuti vana veZimbabwe vabvumidzwe kuvhota.
Iyi inyaya yakanaka chaizvo yekuti hurumende yeKenya yakapa mukana kune zvizvarwa zvayo zviri mhiri kwemakungwa kuti zvivhote, nekuti tinoona kuti vakaremekedza kodzero dzinopiwa zvizvarwa izvi nebumbiro remutemo renyika yemuKenya. Zvekare vakaremekedza bumbiro reHuman and People's Rights reAfrican Union, zvekare neHuman Rights Charter United Nations inokurudzira kuti zvizvarwa zvepasi rose zviwanikwe zvichisarudza vatungamiriri vazvinoda munyika madzinogara, kana kuti kungave kunyika kwavari kupotera kana kuti kwavari kushanda vari mhiri kwemakungwa.
Tinonzwa kuti zvizvarwa zvekenya zvinosvika kana kudarika mamiriyoni maviri zviri kunze kwenyika iyi, asi vanhu vanokwana kuita zviuru gumi nemazana mana nemakumi mana nevana ndo vanonzi vakakwanisa kunyoreswa kunge vachivhota. Zvii zvamungataura tichitarisa musiyano iwoyo wekuti vanhu mamiriyoni mairi vari kunze kwenyika asi konyoresa kuvhota vanhu vanongodarika zviuru 10,000 chete?
Ndinoona kuti inhau inoenderana nenyaya yekuti registration yekuti vanhu vanokwanise kuvhota kana kusarudza vatungamiriri vavanoda musarudzo dzemuKenya ndo inofanirwa kusimbiswa kuti vose vari mhiri kwemakungwa vawanikwe vachikwanisa kuvhota.
Zvii zvingadzidzwawo neZimbabwe Electoral Commission paurongwa ihwohwo hwekunyoreswa kuvhota, nekuti vari kunze kwenyika vanga vachikwanisa kuvhota, hwakaitwa nebhodhi inomirira sarudzo mukenya?
Tichitarisa sarudzo idzi dzemuKenya, tinoona kuti Zimbabwe Electoral Commission inokwanisa kudzidza zvekare kuti iwanikwe ichiita registration yezvizvarwa zveZimbabwe zviri mhiri kwemakungwa kuwana mukana wokuti zvisarudzo vatungamiri vazvinoda musarudzo dzemuZimbabwe dzinouya zvingave goro rinouya kana kuti pamberi apo nekurarama kwatinoita munyika yedu yeZimbabwe. Handione kuti zvizvarwa zvemuKenya zviri kunzi zvakanwa zvivhota zviri 10,000 asi vose vari mhiri kwemakungwa vachisvika 2 million zvinowanikwa zvichikanganisa hurumende dzemuAfrica kuti dzipe kodzero yekuti vana vemunyika dzavo vari mhiri kwemakungwa vanhu vachivhota. Nekuti tikatarisa nyika kaita seRwanda inowanikwa ichibvumidza kuti zvizvarwa zvayo zvivanikwa zvichivhota, iri kutoti iyo mudhorobha rega rega riri mhiri kwemakungwa rine zvizvarwa 40 kuchange kuchiitwa polling station kuti vanhu vachikwanisa kuvhota.
Bato renyu rinozivikanwa nekuve pamberi kurwira kodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti vange vachiwaniswa mukana wekuvhota vari munyika dzavagere. Mashika papi nehondo iyo yekurwira kodzero idzodzo? Tinotenda mutungamiri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans vachausi muchine ripi mutama. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusemina mutungamiri Nkomo.